ndakabva kuAmerica kuNorth Dakota ndiko kwandinogara. Mushure mekunge Mwari vandituma kuti ndiuye kuti tizonamatira maelections kuti kuve nerunyararo, kusave neropa rinodeuka panguva dzino dzemaelections. Runyararo ruripo irworwo rupfuurire mberi even maelections apera.
Tichange muri kuita munamato uyu kupi uyezve makabatana nevamwe vanamati vemunyika here?
Tichange tiri kuita munamato uyu kuHarare Gardens Crown Plaza musi wa24 July, inove chipiri, kubva na10 makuseni kusvika na3 masikati. Uye takabatana nemamwe maorganizations kana kuti ndingati nevamwe vanamato. Takabatana nevamwe vanamati tikasanganisa urongwa uhwu pamwe chete kuti tibude nezuva irori nenzvimbo iyoyi nekuti tive tiri kunamata pamwe chete.
Pane vanyarikani vamuri kutarisira kuti vachange vari pachiitiko chenyu chere?
Vanyarikani vatingati tingave tiri kutarisira munamato uyu wakasunungukira munhu wese, kubva kune vakuru purezidhendi kusvika kune vadiki. Tiri kungoti tive vanhu vanouya pamwe chete vachinamata sezvakangoitwa naNiniva. Munguva yeNiniva Jona atumwa neshoko, pakanga paine kuti shoko ranzikwa rakanga rasvika naJona. Mambo vakapfeka masaga vakagedzerawo kuti kune nyika yese ngatiende panguva yekuzvinyima nekusadya kana kumwa tichichemera Mwari kuti vatiitire nyasha. Saka tiri kutarisira kuti zvinhu izvi zvingoo zviri kuitika zuva iri kuti tese timbomira mabasa edu timbongozvipa nguva yekunamata tichichema kuna Mwari kuti vatiitirewo nyasha panguva yakadai.
Makatowanikwa muchitumira tsamba here kana nhumwadzi kunokoka vatungamiri venyika kana vemapato?
Tine tsamba yatiri kutarisira kuti inofanira kunge vatiri kushanda navo vakaiendesa kumatungamiri vakasiyana siyana nenzvimbo dzakasiyana siyana nemakereka akasiyana siyana.
Imi makatarisa zviri kuitika munyika pari zvino muchienzanisawo nezvinomboitika iko kuno kuAmerica panguva yesarudzo, muri kuona pane musiyano here kana mufanano?
Handisi kunyanyaona hangu zvakanyanyotisiyanei pakuti chiri kunyanya kundifadza panguva ino ndeyekungoti runyararo ruri kunyanya kuchengetedzwa. Saka ndo rwatirongochemera kuti denge rwapfuurira mberi rwakadaro, nokuti mumazuva ekumasure taisinzwa kuti kunenge kuine kudeuka kweropa nezvizhinji zvinenge zvichiitika. Asi zviri kuitika wedha, vari kuita zvavari kuita vanenge vachizviita murunyararo. Hatisati tanzwa zvedu kunge kune chakaipa.
Vanenge vachida kuuya kuchiitiko chenyu ichi vanongouya here kana kuti munoda kuti vaite sei? Ticha mungavayambira?
Chandinoyambira ndechekuti chiitiko ichi chemunamato chakasunungukira kune chizvarwa chese cheZimbabwe. Kunyangwe vari muno nevasiri muno, vari mhiri vari kunze kweZimbabwe, tinongotarisira kuti tinge tiri kungowana zuva iri ratiri kuzvipira kuti zuva iri tinoda kungobatana pamwe chete sezvizvarwa zveZimbabwe, tichiisawo zvitinha zvedu zvemunamato sezvakaitwa naNehemia vachivaka matsvingo eJerusarema. Tiisawo zvitinha zvedu, asi zvitinha zvedu ngazvive pamunamato kuti timise Zimbabwe itsva tiri pamwe chete, tiri mumweya mumwe chete, tichiziva kuti kune vasingakwanisi kuvhota vanogona kuti vaisewo mavhoti avo mukati kuburikidza nemiminamato iyoyi. Onesu pamunamato kana vachitoo masangano tichingobatirana pamwe chete sezvakangoitwa kunini kuti timboti tiri kumisa mabasa edu timbomhanyisa nyaya iyi. Zuva rimwe chete hariwo dzenyama, chinenge chiri chidhina chine impact chichadetsera kuti tive nenyika itsva, Zimbabwe itsva, nekutarisira kwekuti unoda Zimbabwe yakaita sei. Saka ndinoona kuti zvinotidetsera tese kana tikabatirana kuti tive nezimbabwe itsva, Mwari vatiitire nyasha.